Inini ni marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena udzedu dza nasi chishanu kukadzi 17 2017. Dutu mupengo re cyclone Dinio ropinda munyika risina haro hukasha wakanyanya sezvange zvakatarisirwa. Vana chiremba vopinda muzuva retatu vachiramwa mabasa. Nyaya iri kupomerwa Pastor Philip Mugadza inotadza kunzwikwa zvakare nematare sezvo panga pasina magwaro anodiwa. Studio 7 inotarisa zvakadzama zvingaitike munyika kana vamugabe vakasiya basa kuburikidza nerufu. Asi mudzimai wamamugabe, amai Grace Mugabe vanoti kana vamugabe vakafa, Zano PF ichavhotera chitunha chavo kuti chitungamire nyika musarudzo dzegore rinouya.
Mugabe akavhoterwa nevanhu mamiriyoni ivan 2018 mamiriyoni achawedze. Uchaita chishamiso. Chishamiso. Tichafuta Mugabe one day kana mwari akadesaida kuti Mugabe ifa. Tichafuta candidate re cops. Some cops riri pa ballot paper. Mukaona vanhu vakavhotera Mugabe ari cops. Just to show people kuti vanhu vanoda president wavo sei. So ngatirege kufurirana, ngatimirirei nguva yamwari. Kana mwari adecide kuti Mugabe ngaatiregera, ndizvozvo mochinzi chipinda mudariro.
Tichakupai hurukuro yatakaita nemuimbi Albert Mushore kana kuti Boom Battle. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuviringwa kwakaita nzvimbo dzakawanda nemvura yakawandisa munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.